Vatambi Ocean Mshure na Christian Ekupa ve Dynamos, Dominic Chungwa we Cape United, Rojo Chinyengetere we FC Platinum na Clement Matao we Chicken Inn. Vapinda pavatambi gumi nomumwe chete varikurwira kutora mukombe weCastle Soccer Star of the Year wemwaka uno. Ngezi Platinum Stars ndiyo ine vatambi vakawanda pavatambi vasarudzwa ava, vanoti Terence Dzukamanja, tichaona Mabhura na Quad Amin. Vamwe vakwanisa kupinda pavatambi gumi nemumwe chete ava ndi Devon Chapa weCapes United. Chicken Inn ina Moses Jackson na Clement Matau, uyo akaita mukurumbira achitambira Motor Action nekutora mukombe wa Soccer Star of the Year muna 2006. Soccer Star of the Year pamwe nemurayiridzi Coach of the Year vachaziviswa pamwe nekupiwa mibayiro yavo pamabiko ekupera kwegore achaitwa neve Premier Soccer League vakabatana nevanovapa mari veDelta Beverages. Asi mutevereri wenhabvu vaTitus Goya vanotipa maonero avo.
Ndinoona Rodrick Chinyengetero nekudhidha kwavakaita Platinum kuti vatore ligi ende anenge akatamba zvine mupindo kupfuura mamwe maplayers. Ndotionawo pane vamwe vakaita sana Ocean Mshure vanga vari vaitambo zvaiyevedza, asi ndinomira nemurume ne
vaJameson Mutekiwa vane mafungiro avo.
Ndiri kuona ndine vanhu vatatu vandiri kutarisira kuti vangapinde. Ipo pana Dominic Chungwa, koita Ocean Mshure na Rodrick Chinyengetere. Ndo vandiri kutarisira kuti gore rino ndovaange vachikwikwidzana vari vatatu vakadaro.
Noben Mapeza weFC Platinum na Lloyd Mtasa weDynamos ndivo vari kutarisirwa kurwira mukombe weCoach of the Year. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.